nyaza itawa pazaza kawanda chokutanga yanga yinyama ya 26 ya reforms e African Union chipiri yakanga iri kuti vukama hwedu ne Europe pa kutengeserana kana chirongwa chiripo chapera mugore ra 2020 muna February chichi chaitika.
African Union yakatendera na chii nenyaya yokurwisa huori
muAfrica?
Hainyaya yaka nga ichikumikidzwa chaizvo tichipana mazano Africa yese kuti kurwisa huori kuri dangerous kurwisa huori, asi kusarwisa huori hwacho huri more dangerous futi zvakare.
Zimbabwe ingakwanisawo here kurwisa huri nesimba?
Zimbabwe yakatoonekwa kuti yakanga ichitova pamberi chaizvo panyaya yekurwisa huri. Yakatomukumikidzwa dzimwe nyika pamusoro waPresident Mnangagwa wataura zvinhano zvakanga zvaitika, ende nenyaya dzokuti mari dzakanga dzadzoswa munyika dzasvika mari.
Munoti kuna vanhu vanoti kubva zvauya hurumende itsva hapana chinoratidza kuti iri kurwisana neuori uye hapana ambotasungwa nenyaya iyi?
Ndo nyaya yacho iyoyoye yatanga tichitaura kuAfrican Union tichitazana kuti zvinogosha sei kuti nyaya dzeuori dzidhirwe nadzo, nokuti hadzina kuhadzisi dzokungodoma nezita wangotarisa munhu, dzinoda umbowo hwakasimba hwokuti hongu izvi zvaaka ndo zvakaitika zvikamira zvakadai. Kana pano umbowo nyaya inenge yabuda mumaoko ehurumende